Vachitaura mushure mekushanyira mamwe makirinika ekanzuru yeHarare ari kubaya nhomba dzeCOVID-19 mumisha yebudiriro nemufakose, vaine mumiriri weUNICEF muZimbabwe Dr Tajudin Oyawale, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr John Mangwiro, vati vave kupedza dambudziko iri nekupinza vana mabharani vachaita basa rekunyora makadhi chete kuitira kuti vakoti vaite basa rekubaya vanhu chete. Vati kufamba kwavaita mumakirinika nhasi kwavaratidza kuti basa rekubaya vanhu harisi kufamba sezvinotarisirwa, nekuti vakoti avo vanotove vashoma vanopedza nguva vachinyora makadhi pachinambo chekubaya vanhu.
Kufamba kwataita tafara nekuti vanhu vari kuuya neuwandu hwavo. Chataona kwakuchinde vanhu vanga vachinonokera. Tatogadzirisa kuti vanonyora mazita evanhu nekunyora zvitupa zvavo vawedzerwe, vawande, nekuti mabhuku ekunyorera aripo akawanda. Takwanisa kuronga kuti vana vechidiki, maticha kana mapurisa vamwe vabetsere kunyora zvinhu izvi, totsiya manesi achingobaya nhomba chete. Sekwatabva kuubudiriro tatosiya manesi awanda akubaya nhomba dziya, pano tatine nesi anga achibaya mumwe chete, tatosiya paana vatatu.
Vamangwiro vatiwo munhu wese anenge aenda pakirinika kana chipatara chipi zvacho anofanira kubayiwa nhomba yaanoda, kwete kuudzwa kuti tiri kubaya nhomba yekutanga kana yechipiri chete sezviri kuitika pane dzimwe nzvimbo dziri kubayiwa vanhu. Vati nhomba dzirimo munyika, nekudaro vanhu ngavabayiwe.
Uye zvechatataura ndechekuti munhu akabayiwa nhomba ukariba achida kubayiwa pano, hapana chinomukonesa. Handiti anongotorwa nhamba dzake dzechitupa nerunhare rwake kuti vanhu vagoziva kuti akabva nekuti, onyorwa kuti abayiwa papi. Uyezve hapana zviya zvekusoroti aiwa iye zvino tiri kungobaya second dose kana kuti yechipiri kana kuti yekutanga. Tiri kuti munhu wese angosvika achida kubayiwa yekutanga neyechipiri ngavabayiwe. Mishonga tinayo yakawanda chaizvo.
Dr Oyewale vati vaona kuti pane gwanza rinoda kuvharwa kuitira kuti vakoti vaite basa rekubaya vanhu chete, uye vatiwo vanhu vemunharaunda vanofanira kubatsira vakoti kuti vabayiwe nekukasika.
That we have seen in people being taking their first vaccine elsewhere and going to another location.
Rimwe dambudziko riripo rataudza minista nderekuti vanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga pane imwe nzvimbo vozoenda kune imwe nzvimbo kuti vabayiwe nhomba yechipiri.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vati kunyange hazvo paine matambudziko pano nepapo, uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba mumakirinika avo huri kukwira zvekuti kirinika inobaya vanhu vashoma inobaya vanhu vanodarika 150 uye dzimwe dzave kubaya vanhu vanodarika 300 pazuva. Asi vagari vemubudiriro nemufakose vati nzvimbo dzinobayirwa vanhu dzinofanirwa kuwedzerwa sezvo dziri shoma. Ama Yvonne Katio vaudza Studio 7 kuti vakoti vepamufakose Family Health Care vashoma, izvo zviri kupa kuti vawandirwe nevanhu.
Kuti vanhu vari kubaya panapa vashoma, vanhu vari kuda kubaya vawandisa. Saka tokumbira kumisevana kana kumashopsi kana muzvikoro, at least zvinoitawo zviri nani kozi vanhu vari kubaya pavashoma.
Mumwe mudzimai atanonzi amai ticha audza Studio 7 kuti vangadai vakabayiwa nhomba yepiri musi wa11 Nyamavhuvhu, asi izvi zviri kutadza kuitika nekuti vanhu vari kuda kubayiwa vawandisa.
Nhasi musi wa18 asi ndee ndakapiwa zuva rekuti ndibayiwe musi wa11 ropesera radarika. Tikasirungo chino kuti ngavawedzere nzvimbo dzekubayira vanhu nokuti vanhu vawandisa vari kuda kubayiwa. Asi kushanda vari kushanda zvakanaka, vanotosvika na5 vachitobaya vanhu asi kuti vashoma.
Vanhu munzvimbo zhinji munyika vave kuvata pamitsetse yekubayiwa nhomba dzeCOVID-19 sezvo makambani akawanda nehurumende vave kuti vasina kubayiwa vave kunzi vasaende kumabasa kana kurambidzwa kuita zvinhu zvakaita sekushandisa mabhazi ehurumende. Zimbabwe inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Nezuro vanhu 514 vakabatwa necovid-19 uye 10 vakafa nedenda iri. Kusvika nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vainge vava ma2,000,000 45,000 nevanomwe 2,145,537, ukuvo vainge vabayiwa nhomba yepiri vanga vava 1,003,000 nemazana masere nevaviri 1,304,802. Vanhu vafane denda iri vave zviru zvina nezana nemakumi mashanu nevatanhatu 4,156. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.